vachizeya bhajeti rakapiwa bazi ravo pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekubudiswa kwemashoko. Vamangwana vati vaida mabhiriyoni matatu nezviuru mazana manomwe kana kuti 3.7 billion, asi vakapiwa bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 billion chete. Izvo zvinovatadzisa ivo nemakambani ari pasi pavo kuita basa nemazvo. Vati mari yebazi ravo yakashota nemamiriyoni mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti $295 million, uye vanofunga kuti vakawedzerwa mari imwe mamiriyoni makumi manomwe kana kuti 70 million vanogona kuita basa sezvavari kutarisira. Vamangwana vatenda bazi rezvemari nekutsigira Zimbabwe Broadcasting Corporation nemari kokutanga mukati memakore anodarika makumi maviri. ZBC yaida mari inosvika mamiriyoni mazana mana nemakumi masere nematatu kana kuti $483 million, asi ikapiwa mamiriyoni zana nemakumi matatu kana kuti $130 million chete. Iyo vati ichaperera mukubhadhara zvikwereti zvemuno chete. Vati ZBC nezvikwereti kuvaimbi, vanyori vemutambo nevamwe vakawanda, uyewo michina yavo yebasa yasakara zvekuti inotadza kuratidza mitambo yenhabvu chaiyo inofarirwa neveruzhinji.
Some of this drama yamaiona patv neimwe content yamaiona patv iyo yamai mhanyira muchidzokera kudzimba nenguva dzakanaka dziya, amaiofara kuti mauya nokurumidza nokumamhanyira kuzoona tunga notunga tunga tunga iyaya munhu iyeyo akagadzira tunga inenge samabhadharo ipo.
Vatiwo kana dzimba dzekushandisa kuZBC dzave nenguva dzisina kugadzirwa uye hakuna kana motikari dzekushandisa zvekuti vashandi vanofamba vakambunyikidzana, zvinovaisa munjodzi yekubatwa necoronavirus.
And you know what? Because of the condition of ZBC, I think about 35 of their members tested positive to COVID-19 around the same time because of their work environment. 35. And tragically, we just lost Janet a couple of days ago to COVID-19, because it's not possible to social distance in certain environments. It's not possible to social distance because of the way they travel.
Vamangwana vati zvakakosha kuti ZBC itsigirwe nemari yakawanda kuti iite basa rayo nemazvo, vachiti kunyange hazvo kuine dzimwe nepfenyuro munyika, ZBC ndiyo inosungirwa nemutemo kunge ichipa vanhu nhau nguva dzese. Asi dzimwe nhengo dzekomiti dzakaita savasettlement chikwinya vati ZBC inokwanisa kuunganidza mari nemitero yemarezinesi kana ikaburitsa nhau nezvirongwa zvinofadza veruzhinji. Vamangwana vatiwo Broadcasting Authority of Zimbabwe netransmedia, idzo dzinoita basa guru pakufambisa masaisai emaredhiyo nematerevhizheni, dzakapiwawo mari shoma zvekuti kunyange hazvo vakapa marezinesi kumaterevhizheni matsva, hapana mari yekutenga nekuvaka matransmita matsva. Vamangwana vati kuti nzvimbo dzese dzikwanise kuona materevhizheni, nyika inoda matransmita makumana nemasere, asi mari yakapiwa BAZ inokwanisa matransmita gumi nemasere chete. BAZ yaida bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti $1.6 billion, asi ikapiwa mamiriyoni mazana matanhatu kana kuti $600 million chete. Vamangwana vati zvingave nani kuti iwedzerwe mari inodarika mamiriyoni mazana maviri kana kuti $200 million kuti ikwanise kuwedzera mamwe matransmita. Ukuwo transmedia yaida mamiriyoni mazana mashanu nemakumi maviri kana kuti $542 million, asi ikapiwa mamiriyoni makumi mapfumbamwe kana kuti $900 million. Iyo vati ichaperera kunhepfenyuro dzemunharaunda dzavari kuronga kupa marezinesi munguva pfupi inotevera. Mukuru wemedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Vatavani Moyo vati zvakakosha kuti bazi rezvekuburiswa kumashoko ripiwe mari kuti rikwanise kuita basa raro nemazvo.
Kasi zvatotaurazve ndezvekuti pamari yavanopiwa iyi ngaisazokanganiswe yakusumudzira donzvo rebazi kuti riende kundoita necheusiku richiumba madzagaradzimu anotepfenyura mumatunhu atinotiwo macommunity radio ayo iyo ministry kana kuti iro bazi. Izvi ngazvisiyirwe vana veZimbabwe kuti vaungane pachavo vokwanisa kutepfenyura. Kasi zvakadaro zvazvo saizvozvo bazi ngaripiwe mukana kuburikidza nemari inoita kuti inge richisumudzira hurukuro pakati pevana veZimbabwe.
Mashoko aya atsindirwa nemunyori mukuru musangano reZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi.
Tatingati line ministry yedu, iMinistry of Information. Saka tichikurudzirawo kuti nokuti pane amwe mabasa kana isina zvokushandisa zvinoreva kuti mabasa ekuudza pundutso mukufambiswa kwebasa revatori venhau haazobudiriri.
Mamwe makambani ari pasi pebazi iri anoti New Zealand neZimbabwe Film School haana kupiwa mari yakakwana. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakatura bhajeti regore rinouya remabhiriyoni mazana mana nemakumi maviri nerimwe kana kuti $421 billion, uye paramende inotarisirwa kupasisa bhajeti iri isati yaenda kukisimusi. VaNcube vane mukana wokuteerera zvichemo nekuwedzera mari kune mamwe mapazi bhajeti iri risati rapasa muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.